Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 18/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi kana tichizvitarisa, minister wari kunyanya kushandisa masimba avo kana vakatarisa Harare City Council.
Mapurisa afumobata jongwe muromo achipinda muguta rekutyira kuratidzira kwevashandi vehurumende nemamwe masangano akazvimirira oga asiri kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika.
Kana mukunyora umu tinogona kunge tisiri kunzwisisana, saka tati tinzi tiende ikoko nemakansela tinonzwisisa kuti chavasiri kunzwisisa patiri kuti hatina mari ndo chii chacho.
Kanzuru yeHarare yoita musangano wechimbi-chimbi wekuzaya nyaya yanetsa yechibvumirano chekupa kambani yeGeogenics basa rekusimudzira nzvimbo inorasirwa marara yePomona. Studio 7 iri kuita hurukuro nevari kuvaka nzvimbo inochengetedzwa nhoroondo yenyika kana kuti African Museum and Liberation City muHarare. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa afumobata jongwe muromo achipinda mumaguta nekutyira kuratidzira kwevashandi vehurumende nemamwe masangano akazvimirira oga asiri kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Asi kuratidzira uku hakuna kuitwa sezvange zvakatarisirwa. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vari kuronga kuratidzira uku vanosanganisira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nevashandi vehurumende vati vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nezviri kuitwa nemapurisa. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti hapana kudududza.
Asi kana vakatirambidza tinoenda kumatare, kanawo zvikakundikana tinenge tazivisa mapurisa kuti tine chirongwa chatinacho. Tinozongoguma tapinda mumugwagwa nokuti hazvitenderwi kuti mapurisa ambunyikidze kodzero dzevanhu vari kuda kuita zvinhu zviri pamutemo, vanhu vasi kuda kuita violence, vanhu vanyatsa notifya mapurisa. Vari kutotiwo nemapurisa acho, uyaiwo muone zvatiri kuita nemi munzwe zvatinoda kuti titaure. Havatenderwi kutirambidza.
Vati nhasi vadaidzwa nemapurisa vakabvunzurudzwa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira. Vati vachaudzwa mhinduro yekuti voenderera mberi here kana kuti kwete nemusi wechitatu. Vati vange vakazivisa mapurisa kare nezvekuda kuratidzira uku. VaMutasa, masangano anomirira vadzidzi, machechi nevamwe vari kukurudzira veruzhinji kuti vapinde mumugwagwa nechishanu kuti vanoisa zvichemo zvavo kuparamende pamwe nekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu vachikumbira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe nehurumende zvisinei kuti ndeve bato ripi. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavo huchaenderera mberi kana hurumende ikasabvuma zvavari kuda kuti mushandi wepasi atambire madhora mazana mashanu nemakumana ekuAmerica pamwedzi. Vatiwo havasi kuzobvuma kuchichidzirwa nemapurisa nekuti havasi kuita zvematongerwo enyika kana zvemhirizhonga.
Isusu hatina mhosva, hatisi kurwisa hurumende, hatisi kuita zvematongerwo enyika, tiri kungoita zvematongerwo edumbu. Dumbu ndo rakakosha kumunhu wose, saka hatina isu tichangosangana.
Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana chikonzero chekuti vashandi varamwe mabasa, vachiti vanofanira kuramba vachitaurirana pasi peNational Tripartite Joint Negotiating Forum NTJNF inotarisirwa kuita musangano svondo rino. Asi vadzatsunga vanga vanoti hapana chitsva chichabuda mumusangano uyu.
Ndenge zvakangonaka ndezvekuti timboratidzira kuti dai waro ivo vakwanisa kuwana imwe nzira yekuti tiwane rimwe dare rinani rekuti titaurirane kumaringe nekutaura nezve yatinoti isusu collective bargaining. Because collective bargaining yasiyana nezvatiri kuita kuNDNC. Uko kwatinongoti ivo vanongouya nezvavanouya nazvo voita yatingati pachirungu take it or leave it. Saka ndo donzo riripo tichasangana musi weThursday.
Vashandi vese vehurumende vakapa hurumende masvondo maviri kuti igadzirise zvichemo zvavo uye ikatadza vacharatidzira. Masvondo maviri aya anokwana nemusi wechina. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ange akawanda mumigwagwa ange achiita basa ravo ravanoita mazuva ose rekuchengetedza runyararo.
Vese vanoita zvavanoita, vanofamba, vanoda kuidini, zvese ngazviite vanachitevera mutemo. Saka mapurisa basa ravo nderochengetedza mutemo. Pakangoti anongotyora mutemo chete, mapurisa vanotoona kuti mutemo watevedzera.
Svondo rapfuura, bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyararo vachitsutsumwa nekutyorwa kwekodzero dzenhengo dzaro dzakaita semumiriri weZengeza West vaJob Scala nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole, avo vari kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kuchitungwiza muna Chivabvu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo reZANUPF kuti vanoziva kuti vemapato anopikisa vari kuronga mhirizhonga uye mauto akagadzira kudzivirira izvi. Zvichakadaro, mutsamba kuruzhinji, mabhishop ekereke yeRoman Catholic munyika akurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano nemapato ose nekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo. Mutsamba yanyorwa nhasi iyi, vakuru vekereke iyi vati zvirongwa zvemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika zvakundikana zvapa kuti vanhu vagare muurombo hunotyisa. Vayambira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga inotyisa pamberi pesarudzo dza2023 uye vave kutoona kusagadzikana munyika sezvo patotanga kudeurwa ropa nemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kanzuru yeHarare nhasi yatora danho rekutuma nhume kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kunozeya nyaya yechibvumirano chekutorwa kwemarara chakaitwa nekanzuru iyi nekambani yeGeorgenix, zvichitevera tsamba yavamoyo yekuti kanzuru yeHarare inofanira kuzadzisa chibvumirano ichi. Frank Chikore anoti panyaya iyi.
Makanzura yeguta reHarare aita musangano wechimbi-chimbi wekuzeya tsamba yavamoyo, avo vakashandisa masimba avo kumanikidza kanzuro yeHarare kuti ibhadhare chikwereti chayo kukambani yeGeorgenix BV mushure mekunge kanzuro yatora danho rekusabhadhara kambani iyi ichiti chibvumirano ichi hachina kunakira vagari sezvo chichawedzera mari dzemitero zvakanyanya. Meya weHarare vaJacob Mafume vebato reCitizens Coalition for Change vati makanzuro abvumirana kuti aombe chikwata chichange chichitungamirirwa naivo vaMafume chichanosvitsa zvichemo zvekanzuro kuna vamoyo.
Kana tanosangana navo tichanonzwisisa kuti ivo vari kuda kumboti kudii chaizvo chaizvo, dzimwe nhambo kuda chiringu tiri kupesana kana mukonyora umu tinogona kunge tisiri kunzwisisana. Saka tati tinzi tiende ikoko nemakansela tinonzwisisa kuti chavasiri kunzwisisa patiri kuti hatina mari ndo chii chacho, maresidensi haana mari chii patiri kupesana. Kana tanzwa zvavanotaura todzoka toudza kanzuro toenda mberi.
VaMafume vati homwe yavo yakaboka zvekuti kanzuro yavo iri kutokundikana kubhadhara vashandi vayo. Vati kupa kambani yeGeorgenix BV kunokanganisawo mamwe mabasa ekanzuro akafanana nekugadzirwa kwemigwagwa nekuwanisa vagari mvura yakachena nguva dzose sezvo mari isiri kuvakwanira. Hatina kukwanisa kutaura navamoyo sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo, asi mutsamba yavakanyorera kanzuro yeHarare svondo rapera, vamoyo vakati kanzuro iyi inofanira kuzadzisa chibvumirano ichi vachiti chisungo chakaitwa nekanzuro chekusabhadhara chikwereti kuGeorgenix BV hachisi pamutemo. Mutungamiri werimwe ramasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati masimba egurukota rezvematunhu akawandisa zvekuti anokanganisa mashandiro emakanzuru.
Pasi pemutemo weUrban Councils Act
Tijitarisa section 314. Minister we local government anobvumidzwa kutaurira kanzuru ipi ne ipi ya anoda kuti ibvise chibvumirano chavanenge vakaita pavanenge vasangana se kanzuru. Saka minister arikungoshandisa zviri pamutemo yatingati rule of law. Asi kana tichizvitarisa minister wari kunyanya kushandisa masimba avo kana vakatarisa Harare City Council. Hatisi kuona minister vachiita zvakadaro kune mamwe makanzuru. Saka minister wanofanirwa kumirira hurumende kuramba contract inombunyikidza wagari.
Vashaura musangano wekanzuru uyu, kanzura veward 16, vaDenford Ngadziwore, vebato reTriple C, vati panofanira kuitwa ongororo yekuti michina yekanzuru iri kupomona yakawanda zvakadii, uye kuti marara ari kupomona kwacho akawanda zvakadii, kuitira kuti kanzuru isabhadhariswe mari pasina, izvo zvatsigirwawo navashumba.
Mari inoenda kuGeorginix haifanirwi kuenda kusvikira Georginix yatiisira Weighbridge kupomona uye kuti yamboitawo zvimwe zvinhu zvinobatika kupomona kwacho.
Danho rakatorwa navamoyo rinouya mushure mekunge kanzuro yeHarare yaramba kubhadhara mari inoita zviuru mazana manomwe nemakumi masere zvemadhora ekuAmerica kukambani yeGeorginix BV iyo yave kuona nezvemarara anorasirwa kupomona nekanzuru. Pasi pechibvumirano ichi, kanzuro yeHarare inofanira kubhadhara kambani yeGeorginix BV makumi mana emadhora ekuAmerica patani yega yega yemarara anoendeswa kupomona, zvichireva kuti pakupera kwegore kambani iyi inenge ichifanira kubhadharwa mari inodarika mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica kana kuti $8 million. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Mwonzora vakatiwo ongororo yavo yakaburitsa pachena kuti chibvumirano ichi hachibatsire guta nemamiriro achakaita. Asi vachitaura muparamende svondo rapera, mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vakati bazi ravo riri kuda kuona kuti mutemo uri kutevedzerwa, uye vakaramba mashoko enhengo dzeparamende ekuti bazi ravo rave kuita basa rekuteverera zvikwereti zvisinei naro. Vachiti makanzuro ari pasi pebazi ravo, saka nokudaro vanofanira kuona kuti makanzuro anenge achiita zvinhu achitevedzera mitemo pamwe nezvibvumirano zvaanenge aita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vamwe vechidiki mazana maviri kubva kuAfrica, kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe 13, vakapinda muchirongwa cheNelson Mandela Washington Fellowship kana kuti YALI, vasvika muAmerica nhasi. Vechidiki ava vakabudirira kupinda muchirongwa chinokokerwa nehurumende yeAmerica ichi muna 2021, asi vakatadza kuuya kuAmerica sezvinotarisirwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vari kutarisirwa kunge vari muAmerica kwemavhiki matatu anotevera. Mumwari muchirongwa ichi ndimeya weguta reKariba vaRalph Nyashamaonei nemukuru wekambani yeSouthern Incineration Services vaTerence Mate. Taita hurukuro navamate.
Tauya kuno kuWashington DC, chirongwa chatunza kuno kuchirongwa cheYALI cheMandela Washington Fellowship.
Makafamba sei kuti muzopinda muchirongwa ichi?
Chirongwa ichi kuti tipinde machiri vaiti titumire maapplication. Tichitaura kuti tinoita zvemabhizimusi here kana kuti tinoita nezvematongerwo enyika. Isusu vanoita zvemabhizimusi tikapinda muchirongwa ichi tichiti tiuda kuya kuzodzidzawo nevamwe kuti mabhizimusi tingabatsirana sei kuti aenderere mberi.
Bhizimusi ramunoita nezvaro kumusha iminderei?
Bhizimusi randinoita nezvaro, bhizimusi iri rinonzi Southern Incineration Services. Basa redu nderekuenda kuzvipatara tichindotora majekiseni akashanda zvese nemaglove nemakotoni akashanda, zvinhu zvisingafaniri kusangana nevamwe. Tinobva tazvitora tobva taenda kundozvipisa kuti nyika yedu irambe yakachena. Ndokubasa kwedu.
Saka zvamuri kutarisira imi kudzidza muchirongwa ichi kuno kuAmerica ndezvipi?
Zvatakatarisira ndezvokuti sezvo tasanganiswa nevamwe vechidiki vane mabhizimusi mune dzimwe nyika muAfrica, kuti tichagarawo pasi tichipanana pfungwa dzokuti iwe kunyika kwauri uri kuzvikwanisawo sei, tichibatsirana kuti mukuenderana mberi tinge tichiita tine pfungwa dzakasiyana ungwe nemaonero akasiyana.
Ndo tarisawo kuti muchange muri kuno muchirongwa ichi kwenguva yakareba zvakadii?
Tiri pachirongwa chino ichi kwemavhiki matatu. Vhiki rekutanga tinenge tiri muno mudisi, tobva taenda kune zvikoro zvakasiyana siyana panyika 55 dziri muAfrica. Tiri pano tinobva kune nyika 48.
KuZimbabwe makauya nechikwata chakawanda zvakadii?
Chikwata chekuZimbabwe tiri 13 maZimbabweans pane vanhu 200 vabva kuAfrica.
Mukuru wekambani yeSouthern Incineration Services vaTerence Mate, mumwe wevari muchirongwa cheYali 2021 vachitaura vari muno muWashington DC. Sangano reInstitute of African Knowledge iro riri kufambisa mabasa ekuvaka nzvimbo yekuchengetera nhoroondo yehondo kana kuti African Liberation Museum rinoti zvakakosha kuti zvakatorwa munyika dzemuAfrica nenyika dzakabudirira zvidzorwe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau vange vachiratidzwa nzvimbo iri kuvakirwa dura renhoroondo iri reLiberation City, vanoona nezvekushambadzira urongwa hweInstac vaJoseph Ngani vati zvakakosha kuti zvakapambwa kubva kuAfrica zviri munyika dzakaita seBritain, America nedzimwe nyika zvidzorwe.
Kuti zvinhu zvakatorwa muAfrica zvikaendeswa mhiri kwemakungwa zvinhu zvedu, zvinhu zvikoshwa zvedu, zvinhu zvedu zvinoyera. Saka tikuramba tichikurukura nehama dzedu dzemhiri kuti aiwa ngatiwane, ngatishandei tese zvinhu izvi zvidzoke, zvichengetedzwe muZimbabwe. Kana vachida mareplica, yes, vanogona kugadzirwawo mareplica, asi zvinhu maoriginal ngazvive zviri muAfrica.
Vati nzvimbo dzenhoroondo dzakadai dzakakosha zvikuru.
Isusu basa redu seInstac ibasa rekuunganidza nekuchengetedza ruzivo rwevanhu vemuAfrica. Tinovimba, tinoziva kuti vanhu semaAfricans hatina kuwanikwa nevakauya, nevachena vakauya. Aiwa, takagara tiri vanhu vagara varipo panyika vachirarama upenyu hwavo hwakakwana ende upenyu hwavo huchiende.
Vangani vaudzawo vatori venhau kuti donzvo ravo harisire kurerekera kune bato ripi zvaro rezvematongerwo enyika, asi kupa ruzivo kune veruzhinji.
Museum of African Liberation haisi museum yebato rematongerwo enyika. Museum of African Liberation imuseum inoratidza nezveupenyu hwedu maAfrica ende maZimbabweans arimowo futi munyaya iyosho. Saka isi tiri kuti Museum of African Liberation haisi nyaya yebato iyi kana kuti bato rimwe bato. Aiwa, iyi haisi nyaya yemapato, inyaya yekuziva kuti vanhu vakabva kupi, vanhu vari papi pare zvino, vanhu vari kuenda kupi sevanhu, serudzi rwevanhu vatema.
Nyanzvi munyaya yemagariro evanhu vatema, Pan-African History Researcher vaNapoleon Nyani vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa nenyika dzemuAfrica idzi kuita muziemu rakakoshera vatema kuti vagadzirire nhoroondo yavo vega.
Inyaya yakatikoshera zvakanyanyisa nekuda kwekuti hatingafe takaziva kwatiri kuenda tisati tanzwisisa kwatiri kubva. Iyi inyaya yekwatiri kubva, kwatinobva ndozvatiri isusu, ndokutoti munhu tinofanira kunzwisisa history yedu nekwatinobva. Zvizhinji zvatinoverenga kana kuti zvatinoona zvichitaurwa nekuda kwekwatinobva zvakanyorwa kana kuti zvakashandiswa nevauyi, zvichireva kuti ndivo vanototigadzirira history yedu, votigadzirira nyaya yedu, nhoroondo yedu yekwatinobva. Zvinova zvinhu zvisina kunaka. Zvinhu zvakaenda kumhiri kwemakungwa zvavakaba muno munyika nemuAfrica zvinofanira kudzoswa kuti tichikwanisa kuzvichengetedza tega, tonyora tega kuti zvakambofamba sei, zvikadai zvikadai zvikadai.
Zvimwe zvativa mumuziemu umu zvinosanganisira zvaishandiswa nevaive varwi vehondo yerusununguko, kusanganisira mushakabvu Ndlovu, Josiah Magamatongo Gara, Valiopo Takawira, Va Joshua Ngomo, pamwe na Va Simon Muzenda. Muziemu iri pajuko nemusha we Wesley Marare, Mona Samora Marshall Avenue. Vanga ne vaudza vatori venhau kuti muma hekta zana nerimwe vanao vari kuzovaka nzvimbo yavanoti guta rerusununguko. Zvimwe zviri kutarisirwa kuvepo ihotera, zvitoro zvinenge zvichitengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvemuAfrica, nzvimbo inenge ichichengeterwa mhuka, panodirwa mafuta edzimotikari, nzvimbo dzekutandarira pamwe nenzvimbo dzekuitira misangano yakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mugungano reEuropean Union vaJosep Borrell vanoti vari kutarisira kuti pachaitwa chibvumirano neRussia pakuti kumahombakombe kana kuti port remudunhu reOdessa ritenderwe kutanga kushanda kuti ngarava dzemuUkraine dzikwanise kutanga kutakura zvekudya nezvimwe zviri kudiwa nenyika dzakawanda. Nyika yeGhana inoti kwave nematanga kupararira chirwere cheMarburg virus, icho chinokonzera kudziya kwemuviri, manyoka uye kurutsa. Madzimai akawanda akaungana paRoyal Golf Club muHarare apo paivhenekwa pachena utachiwana weHuman Papilloma Virus, Human Papilloma Virus, HPV, hunokonzera gomarara repamuromo wechibereko. Chirongwa ichi chakarongwa nesangano rePopulation Services International Zimbabwe, rakabatana nebazi rezveutano nemamwe mapoka akazvimirira oga. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Umwe wevakuru vePopulation Services International Zimbabwe vaStefano Gudukea vaudza Studio 7 kuti vakashamiswa kuona huwandu hwemadzimai akauya kuzovhenekwa nokuti ivo vaitarisira vanhu mazana mana pamazuva matatu akatarwa kuita basa iri, kwete mazana nemazana akazouya panzvimbo iyi kubva musi wechishanu. VaGudukea vanoti izvi zvinoratidza kuti madzimai ave kunzwisisa kukosha kwekugara vachivhenekwa sezvo marara repamuromo wechibereko riri kuuraya madzimai akawanda munyika. VaGood Care vanoti madzimai ose akavhenekwa pamazuva matatu aya vachaziviswa nhasi zvinenge zvabuda mukuvhenekwa uku.
So nhasi test yatirikuita isu tirikuita iko inonzi HPV DNA, saka inozonoitwa apa paripfungwa kukolekta masamples oendeswa kulab. Musi wemande ndopatinenge takuvaa results dzacho.
Mumwe akakwanisa kuenda kunovhenekwa ndiamai Pamela Gwanzura vanoti vafarira chirongwa ichi nokuti denda regomarara rinofamba mumhuri mavo sezvo mukoma wavo akamborwara nacho asi chakakurumidza kubatwa zvokuti chakatoparadzwa zvachose.
Saka nekuoma kwaita upenyu mazuva ano ndaona zvakanaka kuti ndiende ndinoshandisa mukana iwoyi. Saka haiwa, process yacho yafamba zvakanaka stereg. And ma-instruments angachishandiswa angari ma-instruments akanaka ari gentle, ne-service yacho yatawana yange ari service yakanaka. Saka ndoda kuti ndingokurudzira madzimai out there kuti musanyanye kutya, musarere zvirwere. Mukadzwa zvichidedzerwa kudai, sunungukai kuuya, mutariswe kuita kuti kana paine dambudziko riripo munokasika makurumidzo mabatsirwa.
Amai Maslin Nyemba Klinkenberg vatsinhirawo vachiti mai vavo nemamwe madziteti avo vakashaya nekuda kwedenda regomarara.
Inini ndanyanyosimudzwa nefree nekuti zvinhu zvaakudhura mazuva ano. Kuenda kwagynecologist kunoitwa izvozvizvi unobhadhara $70 kana kuti 60 kana vachinge vakatochipa. Kana wasangana neakachipa 60-65, and I'm just an ordinary Zimbabwean, handina kwandinowana $65 yekunoonekwa. Ndosaka ndauya pano nhasi. Tinotenda chaizvo nevaunza chirongwa ichochi, asiwo zvemaharawo zvinongodhura. Tauya pano kubvira 11 o'clock ndandakamira pano, nanhasi ndakangomira pano, handizi kuti ndichasevhwa rini. kudai in the next hour ameno asi tinotenda zvikuru.
Mukuru National Cancer Registry iri pasi pebazi reutano va Eric Chokunonga vanoti gorara remuromo wechibereko riro riri kubata madzimai akawanda munyika asi vakati rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunovhenekwa kuzvipatara nekumakiriniki. Vachokunonga vanoti magomarara ari kunyanya kunetsa veruzhinji munyika anosanganisirawo gomarara repazamu kumadzimai kotiwo gomarara resikarudzi kuvarume kana kuti prostate cancer.
Asi dambudziko guru ratinaro munyika yedu ndeyekuti vazhinji vanozouya gomarara racho rapastage yepamusoro.
Bazi reutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu 5,000 vanobatwa nematenda emagomarara pagore uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu 1,500 vanofa nedenda iri pagore. Kuti vanhu vasabatwa nechirwere ichi vanokurudzirwa kudya chikafu chinovaka muviri zvikuru chechinyakare chakaita sesadza remunga, zviyo, mufushwa nezvimwe. Vanhu vanokurudzirwawo kupota vachigwinyisa muviri uye kuenda kunovhenekwa navana Chiremba gore roga roga. Ndakamirira Studio 7 kuRoyal Golf Club muHarare ndini Ropafadzo Mapimidze.
Zimbabwe nezuro yakatora mukombe weT20 Cricket World Cup Qualifier zvakafadza vakawanda munyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yese iri murufaro. Mushure mekunge chikwata chavo chemachevrons nezuro chakasimudza mukombe weT20 World Cup Qualifier B mushure mekurova Netherlands. Mutambo uyu uyo wakatambirwa muQueen's Sports Club muBulawayo wakasiya Zimbabwe yakunda nemaranzi makumi matatu nemanomwe ndokutora mukombe waikwikwidzwa nezvikwata zvisere. Zimbabwe iri kutenda Sean Williams uyo akakanda maranzi makumi maviri nemasere na Regis Chakabva uyo akabuda nemaranzi makumi maviri nemanomwe kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana nemakumi matatu nemaviri 132. Mukutevera Netherlands yakatatarika ndokukwanisa kukanda maranzi makumi mapfumbamwe nemashanu chete 95. Munyori wenhau vaEdgar Gweshe vanoti zvakaitwa nemachevrons zvinofadza sezvo zvichisimudza mureza wenyika.
Izvi zvinhu zvinofadza zvikuru nekuti senyika zvinhu zvinosimudza mureza wenyika. Semureza wenyika unenge wasumuka, saka tinonzwa kufara zvisingaiti.
Zimbabwe neNetherlands ndidzo dzakabudirira kutora zvinzvimbo zviviri zvaive zvasara kuenda ku2022 T20 World Cup Finals vakunda makundano akapera nezuro aya. Murairidzi wemuZimbabwe uyo ave kurairidza chikwata checricket chenyika yeRwanda, Leonard Namburo, anoti Zimbabwe yavaka chikwata chinokwanisa kunokwikwidza zvine mutsindo kuWorld Cup uku.
Mukatadza timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket. Then ine experience yaRaza, Sean Williams naCraig Ivan. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Anoti nzira yatorwa neZimbabwe yegadziriro yeWorld Cup yakanaka zvikuru.
Kuronga kwavanga vakaita, I think vanga vakaronga vachitange vari kuziva kuti vachaqualify. Mukatadza programu yavo yavainayo vachatamba neBangladesh, vachatamba neIndia. Saka kugadzira kwakarese kuku kugadzira kwakakosha stereki kuti Bangladesh neIndia itimu hombe.
Makundano eT20 World Cup ari kutanga musi wa16 gumi guru achipera musi wa13 mbudzi.
Mutori wedu wenhau Michael Kariati anga achitipa zviri kuitika mumitambo. Muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa zviri kuitwa nemasangano akazvimirira oga maringe neurongwa hwekuratidzira nekuoma kweupenyu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 July 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kati usatu budgeti lukuti mfunga tenga nye male ngara nye $20 ya mza tenga uudla wa mungara utwele kudala kukuku hili. Futi uuzu subutu mkuti es dolo lapa nisipasi badala nye dola. US dola esi ngalikoli yu.
Abe Reserve Bank of Zimbabwe baqoqa umhlangano labosomabhizimusi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensitha nxa liqhathaniswa lele Melika.
Sina esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo. Whether umweparty yangale kumbe iparty yangapha, sina asikhethi iparty yakho. Njalo futhi asifuni ukupromota any party ezomba ngazo. Yesu kupromota yesu kutazawi yukuti awantu baazi Zimbabwe mamisha nyasi Zimbabwe.
Abaka indawo e Museum of African Liberation le Liberation City bathi lokho abakwenzayo kakulani lezo mbusazwe. Bona abajonge ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwe lazi leli kuphela. Abesifazane bamukela ngenjabulo indlela eseyalosungulwayo ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization, WHO, yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho e-self-sampling. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iziphathamandla zebhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe ziqoqa ukuba lomhlangano labosomabhizimusi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensitha nxa liqhathaniswa ledola leMelika. Kukanti ke bona bayabe belithenge eRBZ ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukile mayelana lendlela intengo yempahla esiqanise ngayo emavinkilini bethi indleko seziphezulu kwenzuzo ngenxa yomkambo wensitha. Isakhamuzi sePhumula South wobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi amanye amavinkili asesala khona ukwamukela idola leZimbabwe.
Kati usatu budgeti lukuti mfunga tenga nye male ngara nye $20 ya mza tenga uudla wa mungara utwele kudala kukuku hili. Kudala kupezulu ntengo kudali pezulu. Futi uuzu subutu mkuti es dolo lapa nisipasi patala nye dola. US dola esi ngalikoli yu. US dola lila sinikoli lukuli kola pati yu ama prices achacho es dolo.
Ilunga ledale lePhalamende kobulawayo uSenator Khalipani Pugeni uthi uqoqa ukuyaphanyeka udaba emapholiseni lakukhomishin ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ngoba eyalelwe ukuthenga ngemali yeZimbabwe.
Inami nginje ngiqatshela ukuthi ngithenge ngemali yeZimbabwe. Licala ke lelo, amapholisa akwazi lokho onyangahlala lemgwaqweni lapha ngalibuza lathi licala lelo. Licala lelo, so abantu bakithi abambe for the case ke sibone ukuthi uhulumende uzo responda kanjani kulokho kuphulwa komthetho wobuhlungu kanti wokuhlukumeza abantu bethu.
Umongameli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lama university eZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi abafundi abanenye abesenelisi ukuya esikolo ngoba intengo yokugada ikhuphuka njalo nje.
Ukukhwela kwentengo zamagoods lama services kuaffecta thina kakhulu ama students ngoba asisebenzi. Kodwa siyazibonela ukuthi senelise ukuqeda usuku ngezinto zenezi zabe sezikhweziwe. Amagoods la esikhuma ngawo ikudla esiphila ngakho esikole sikuthenga ama services ungakhwela ifuel, kukhwela amagesi, kukhwela amanzi, kusho ukuthi kukhwela school fees sethu. Ende thina sisebenzi siphila ngemali esiphiwa ngabazali. abazali labo nxa besebesinika kumpitha naleyo eseleyo phezulu ukuthi labo batholise nzima ikukhwela kwentengo lezi sicina sesiswela ukuthi senelise njani ukuhamba esikolo ukuthi senelise ukufunda ngoba impijana leyo esale bazalini yese expecta ukuthi senelise ubhadala ukuthola lokhu osokukhwezwe intengo.
Umcebisi enhlanganisweni ebona ngelungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Yebo kambi imali yeZimbabwe iphelelwa ngamandla nxa uyiqathanisa lemali zakwamanye amazwe kodwa okunye sokusenzakala yibugebengu nje obupheleleyo. Ungakhangela ukuthi emakhombini irethi i-450 ungabhadala ngedola bakupha i-$150 kodwa ngamabhondi i-300 uye esupermarket ufice i-600 irethi uye kwenye supermarket i-850 uye kwenye supermarket ufice i-1000. Yibugebengu obukhulu osebusenzakala lapho. Kuyadingakala ukuthi kulungiswe masinyane ngoba kuyalimaza abathengi kakhulu khona lokho.
Ohlaziya ezomnotho ezweni umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sekumele alungisise udubo lokusebenza kwemali ezehlukeneyo emkambo wezemali.
Akusizi ukuthi uhulumende athi uzababhadala ngomholo we-$420 ngoba umntengo yakhona isiwe esesitolo. Uthi bengacetha isikhathi bephoxunga besilwa lohulumende bedinga imbanzi yangaphandle. Kabathi uhulumende nxa usibhadale imali usebenzisa imali yeZimbabwe. Inyanga yakhona nxa intengo e-MCN emnyama i-$800 ngababhadale ngentengo ye-$800 ngumholo we-$800 nxa i-$1000 ngababhadale ngo-$1000 ukwenzela ukuthi urhulumente engatshaywa likhanda ibhadala izisebenzi zakhe imiholo ngemali eyangaphandle kwelizwe.
Emizameni yokulungisisa ukusebenza kwedola leMelika abebhanga le-RBZ baqoqa ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare okhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa udaba lwentengo ikakhulu kubosomabhizimusi abaphiwa amadola eMelika yileli bhanga kodwa becine behlawulisa uZulu ngesilinganiso somkambo wensitha osufike kunkulungwane eyodwa kudola linye leMelika. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkampani ye-Institute of African Knowledge Public Relations, INSTAC, ephatheke ekwakhiweni kwendawo yokulondolozwa kwembali yempi yokukhulula amazwe awezwekazi labensundu embusweni wabahuquluzi benotho eye-Museum of African Liberation ledolobho le-Liberation City, ithi lokho ekwenzayo kakulani lezombusazwe, kodwa ikhona nje ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwekazi leli kuphela. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kokuba inkampani le namhlanje ibize intatheli izindaba ukuba zizebona umsebenzi osuwenziwe ekwakhiweni kwendawo le ekugcina imbali yakuzwekazi le-Afrika. Isikhulumeli se-Institute of African Knowledge, umnumzana Joseph Nkani, uthi bafuna ukuba imbali ye-Afrika ekwamanye amazwe iphendukiswe kuleli zwekazi.
I-Museum of African Liberation iqakathekile ngoba kumele abantu bazi ukuthi bavela ngaphi. From umbono wenkululeko, i-history ikutshengisa nje abantu ukuthi no, abantu be-Afrika bakhululeka njani, you know, from i-colonialism. So umsebenzi wethu ukuthi kumele sibe lama-artifacts, nama-stories tshengise abantu ukuthi no, abantu abamnyama bakule sikhathini esinzima ese-colonization abantu benza ama-initiatives atshiyeneyo ukuze bafike lapho abafike khona ukuba le nkululeko.
Uqhubeke esithi ukwakhiwa kwe-museum leyi kakulani lezombusazwe.
Ngoba ayisikho thina esikufunayo. Thina esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo. Wenda umwe party yangale kuyi party yangapha sina asikhethi i party yakho njalo phela futhi asifuni ukupromota any party ezomba ngazo Jesu ukupromota esukuthazayo ukuthi abantu bazi Zimbabwe namhla ngathi iZimbabwe iZimbabwe yavela sike umuntu ukunikumzekeliso wena njengomuntu right now
kumele wazi ukuna ubaba wakho ngubani, ngosababa ngisakubani, ubaba yena wazalwa ngubani, wayethwa ngubani isikhathi
sakhe. Ingcitshi kwezembali yeZimbabwe umnumzana Mthembu Hadebe uthi kuqakathekile ukuba amazwe wonke agcine imbali yawo. X3 Hadebe. Kodwa enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkosana Dlamini uthi uZulu weZimbabwe akakuboni ukuqakathekile ukulondolozwa kwembali yelizwe.
Siyakuqakathekisa kodwa not kangako. UZulu unoma eqakathekisa into zamamuseum angakuthandiye kubona uhulumende esebenzisa izigidi nezigidi zezimali senza izibunjwa. Letha njalo ezinye izibunjwa kuthiwa zivela kubo-England zilethwa lapha ekhaya. Le yinto esiqede imali yisikhwama sikaZulu. Sizananzelela ukuthi isithombe samkuyane handa sithethe inkalakatha nezikalakatha zezimali.
Indawo leyi izakuba ledolobho elizakwakhiwa ngemali esuka emazweni ehlukeneyo awezekazi le-Afrika, njalo kuzakwakhiwa kulo uncedisana phakathi komanyano owe-African Union. Idolobho leli eliseceleni komuzi ohlala abaningi owe-Warren Park eHarare lizakuba lehotela, izitolo lokunye. Lokhu kuzakwenza libe yindawo engethekelelwa ngamanye amazwe labaselizweni yokubukisa imbali yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll luqale namhlanje elizweni lonke jikelele endaweni ezingaba zinkulungwane ezedlula ichumi 11,100. Ikomishini le ivulele lolugwala leziphathamandla zamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho ukuba zizibonele ngokwazo ukhetho ukuze ukhetho lwenziwe mgceke ukuze kungabi lokuqelibezela. Isikhulumeli sekomishini ebona ngezokhetho Isaac Mnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba le The Herald izolo ukubana ikomishini le iphiwe izigidi eziphose zifike kukhulu lamadola emelika $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali izasetshenziswa ukudinda amavoti, ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezijiyeneyo. UZulu uthi ikomishini yeZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izakwazisa namhla ukuthi ibikhangelelwe ukwazisa namhla ukubana izigaba eseziqunyelwe izabelo zokuvota ama-constituencies yiziphi. Isigaba seMathebeleland sikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu abenelisa ukubhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisela ukuvota elizweni jikelele lulamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. UChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phukeni njalo ungusenetha wakoBulawayo.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele abalalele emakhaya. Into enhle le ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi enza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho ababakwathi bekwenza kuhambe ngendlela laba abaregistile bacheke babona ukuthi amagama abakhona ngempela. Hayi, into enhle vele idemokrasi njalo. Kwamanye amazwe njengala eMzansi asonto emangaza kangako. I-IEC vela akulalamsindo, i-process nje ehlali iyenzakala kuma kundawo zonke zabamunicipal and whatever ma offices. Ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhetho, fike ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So ma ezekhi la engazibona isifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela bayithempile nje abethuki ngayo, ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa
yikhomishini yeZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikizwe. Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhona ukuthi bavule incwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hayi kuzohamba a long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma behave kanje disqualifywa. Ukuthini ukuthini konke lokho kuzosiza. Bazame lokuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi inenzakalayo. Kumele nje ukuthi Zeki iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi inenzakalayo. Enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni angithi electoral coding ayenzeka kudlule konke lokho. Zeki kumele ukuthi ikhuphe imodeli lokhuzeni ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona. Abantu bengayilapha na begets abana abana benje lapha sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje mina ngiyafika lapha ngifaka uX ngifakela uba ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njoba uhlelo lwabo luzoqala nje. Kufuna ke sixoxe nje ngemva kwamafika amane oso. Ngiyabonga msakazi.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngocubungula ezombusazwe njalo ungusenator wakoBulawayo. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Ulive talk lamhlanje sikhanyela utshengisela ukuqoqa ukwenziwa eZimbabwe ngolwesine. Abantu bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kufe abantu abathathu ngensonto kusihlwa emavinkilini eIndiana lapho okuthengiswa khona ukudla ngemva kokudutshulwa ngomunye ubaba. Amapolisa athi esinye sezakhamizi sakhonale ebesithwele umbhobho sibuye samdubula lo baba. Kulabanye njalo abantu ababili abalimeleyo kuleso sehlakalo. Kokunye ukuhlolisisa okutsha okumayelana lokudutshulwa kwabantwana abalichumi lesitshiyangalonye lababalisi ababili esikoleni saseTexas kukhanya kusolwa abomthetho abagoqela amapholisa ngendlela abaphatha ngayo isehlakalo sokubulawa kwabantwana laba. Bathi baphuza ukuzobasiza baze babulawa. Lokhu kubhalwe embikweni olotshwe yikomiti eTexas House of Representatives ebicubungula leso sehlakalo. Umculi odumileyo waseMelika uJennifer Lopez uchade loBen Affleck laye odume ngokulingisa emifanekisweni yamafilimu ngensonto eLas Vegas, Nevada. Ensontweni engenwa abantu bechayela imota drive-in. Elegana selikhiphe umbiko mayelana lomkhuhlane osubhahlasela obizwa ngokuthi yiMarburg disease. Umkhuhlane lo okumuli nye le Ebola virus ubonakala ngokopha, ngoqhuqho, ngokugijinyiswa isisu njalo lokuhlanza. Inhlanganiso yeWorld Health Organization WHO igcizelele lo mbiko yathi njalo kulabantu ababili ababulewe yilo umkhuhlane esigabeni seAshanti eningizimu eGhana. Okwamanje iWHO ithi isahlolisisa abanye abantu abangamachumi ayisichiyangalonye abacatshangelwa ukuthi bathintana lalaba asababhubhayo abangabe bathelelwa umkhuhlane weMarburg disease.
Abesifazana bamukela ngenjabulo indlela eseyasungulwa ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eye-World Health Organization, WHO, yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho ngokuqalela ekuzihloleni wena ngokwakho eye-self-sampling. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokuhlola abesifazane kudinga ukuthi selikhona yini lelo gciwane elibangela imvukuzane yesibeletho ele-human papilloma virus, HPV. Umuntu ezenzela yena ngokwakhe i-self-sampling cancer screening ehlelweni lwensuku ezintathu oluqhutshwe nguhulumende esebenzisana labe-Population Services International, PSI, National AIDS Council, NAC, abenkampani yakwele-Germany ye-Kaigen, abe-Diagnostic Laboratories, kanye labe-Zimbabwe Ladies Golf Union, obelusenzelwa e-Harare Royal Golf Club. Omunye wabomama asesebatsha abangazake bahlolwe imvukuzane yomlomo wesibeletho, uNkosazana Nozipho Ncube, oleminyaka engamachumi amathathu lantathu, njalo esakhamuzi se-Harare, uthi ubone kufanele ukuthi ahlolwe esebenzisa indlela ye-self-sampling.
Ngayengaba lo anti wakwagula ngekhensa. Sembone ukuthi ngcono ukuthi ngithese kathesi kuseseduze mbone. Ngoba yakhe wayethesha isi-stage yakhona isi-advanced.
Ugogo Murandu wasemazowe oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lasithupha. Ngomunye wabathakazelele indlela yokuhlolwa esithi lokhu sekungokwesibili ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho sewake wenza lokho ngendlela yevi yakhe.
Zvinoda kukurumidzirwa uchingogara uchitariswawo. Ukakurumidza kubatwawo ichatanga zvinokurumidza
kurai. Umuntu kumele ahlale ehlolwa sikhathi sonke iyelaphela ma uthe waphanga watholakala ukuba isikhona leyo mvukuzane. Ukuzivikela bathi kuqakatheke kakhulu kulokwelatshwa, yikho engihlezi ngikukhuthaza abantu ukuba makwenziwe isikhathi sisasekhona.
UNkosazana Lisa Mahlupheka owenkampani ye-Diagnostic Laboratory Suppliers njalo engumeli wenkampani yakwele-Germany i-Kaigen eZimbabwe okuyiyona etholisa impahla yama-cervical cancer care HPV test esetshenziswa ngabesifazane phansi kwalolu hlelo uthi asebekunanzelele ukuba beyithakazelela kakhulu indlela yokuhlolwa.
So thina sithi i-WHO, i-World Health Organization, yona ithi for i-primary screening for i-cervical cancer, kumele siteste i-virus yangkhona ezayenza ukuthi i-cancer ibe khona.
Ulandisa ngamanyathelo asezothathwa ngemva kokuba umuntu etholakale elalo lelo gciwane le-HPV.
Asikuchiyo njalo, hayi. Sizaqhubeka lawe i-journey le and you get free treatment. So thina sisebenza le Population Service of Zimbabwe. Yibo abayenza ama-chest lawa. Njalo nje yibo abaza treater abantu.
Okhokela inkampani yakwele Germany ye-Kaigen emhlabeni wonke jikelele uNkosazana Simona Grantis uthi lumhlobo wemvukuzane uvikeleka lula nxa lithe latholakala masinya lelo gciwane eliwubangelayo lalapho sekutholakele ukuba isikhona imvukuzane yakhona.
As per WHO statistics, we have still worldwide more than 600,000 women diagnosed with cervical cancer per year.
Singakhangela inombolo zabe World Health Organization abesifazane abedlula i-600,000 abatholakala bele cervical cancer umnyaka munye ngamunye abedlula i-50%. Bakhona bengabe belahlekelwa umphefumulo.
Abenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf yabesifazane iZimbabwe Ladies Golf Union bathi bakubone kufanele babambisane labanye ukuqhuba lolu hlelo lokuhlola abesifazane abaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu kusiya phezulu ngesikhathi bedlala umncintiswano wabo womnyaka we-annual Zimbabwe Ladies Amateur Stroke Play. Umkhokeli walenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf kuhlangothi lwabesifazane iZimbabwe Ladies Golf Union, uNkosikazi Margaret Vera, uthi kuyajabulisa ukuba sebezwisisa ukuqakatheka kwempilakahle yabo kanye lokuhlolwa kwimikhuhlane etshiyeneyo abesifazane eZimbabwe.
All I want to say is that
We need to be proactive. We need to make the decision for ourselves.
Engingakutsho ukuba kumele sibe ngabathathela phezulu, sibe ngabantu abathatha izinqumo. Ukuyahlolwa kube ingxenye yempilo yami yansuku zonke. Singaze salinda kuze kube kubi, sesibona izibonelo zakhona, sesiqala ukuzivuza ukuthi kambe sekukhona na osekonakele.
Bathi ugwalo lwe-cancer registry elizweni luveza ukuba imvukuzane yomlomo wesibeletho, i-cervical cancer, kuyiyona esemqongweni ukuthatha imiphefumulo yabesifazane eZimbabwe, njalo kuyiyona ebangela uqonga kwenani labatholakala belayo. Lanxa kuyimvukuzane enqabelekayo mayithe yabonakala isikhathi sasekhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
UZulu uyakhala ngendlala lezinsuku weZimbabwe ngoba intengo yokudla ezitolo ikhuphuka mihla ngemihla. IZulu lalo kalinanga kakuhle lonyaka ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba le ntengo ephezulu kule emadolobheni umumo ube mubi kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakamuzi saseDede umnumzana Stanley Torima ongukhansela njalo walumango.
Umumo muvi kakhulu Chris, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu, especially esigabeni sami lapho engihlala khona, lapho khokhela khona edithi. Abadala uyabona ukuthi izinto azisamanga kakhulu. Kuhambeni kwabantwana esikolo uyafika khona ngalo uzwe ama-reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye, uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njenge skokeli ingathi iwange district ezeho kule ndlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakangela ukuthi abantu bathole ukudla kuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle akuwesi kule ndlala leyana yokuthi umuntu ozangezwe indlala ake ngabe kwazi, but indlala engikhuluma ngayo indlala enhlala ngiyibona indlala layo every day ngiyibona suku zonke. Abantu bathwele nzima, uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazozobona ukuthi isitshwala sangibona bangasithola njani. But sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la. Indlala inkulu, indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapho esigabeni lapho engikhokhela khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima, abadala balindlala wange district yonke. Sonke njengamakhansela sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala le, but ayikho khonoko ukuthi zabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya. Isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya. Bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na?
Ilanganiso lezi ezifanana lobo World Vision bakaqalisa ukuncedisa abantu, even yona i-social welfare ikaqalisa ukuncedisa abantu, but sikhangelele ukuthi yena uhulumende yena ngokwakhe ebe nguyoqalayo because nguyo labantu abalendlala yona le. Ama-non government organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise, but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi laye wona ukuthi abantwana bakhe balambile. Hayi, umumo awukho right. Bazabuya, siyakwazi World Vision bazabuya, labanye inhlanganiso ezijeneyo zizabuya, but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona, ukuthi ezemelele sive sigade ini entabeni sikhulume sisezintabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuya kumelele ukuthi benanzele ukuthi isikhathi nxase sikhamba sisingakangeni isikhathi somqando vele sebesikhalisile ukubona ukuthi abantu bayanika ukudla. Abantu bayadubeka ereserva lapha, bayadubeka lapha emaphandleni, bayadubeka kokuthi kunzima. Of course nxa utshela umuntu osutaizuu zonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba, uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba yinto enjani. Asizame ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi hlulo lowo wemandebeleni especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlala enkulu. Ngiyabonga kanti.
umnumzana Stanley Torima isakamuzi sasedede silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ovalelisayo Praxedis Jeremiah
nganga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.